Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika hadzisi pakati pana vaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Charamba, asi pakati pevanhu vose veZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti SADC inofanira kuudza vanhu veZimbabwe kana pane zvaichada kuita nenyaya yeZimbabwe, kwete kungonyarara. Amai Roslyn Carter vakashaya nezuro masikati. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti nyaya yehurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika haisi pakati pevanhu veruzhinji navaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Charamba, asi ihurukuro dzinopinza vanhu vose munyika. Vachipindura mashoko ekuti vaMutsvangwa nevamwe vavo vari kurambidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuita hurukuro nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti nyaya iyi haisi yekuti munhu anoda kana kuti haadi, vachiti hurukuro dzichatora nzvimbo chete.
Pana nhaurirano dzatinoziva dzinofanira kuitwa kunze kwenhaurirano dzinenge dzakaitwa dzichibetsegwa nemusangano mukuru weSADC.
Pari zvino SADC pane zvairi kutaura here? Nokuti tiri kungonzwa nyaya dzakawanda wanda dzichibva noku vatauriri veZANU-PF vanoti havasi kuda kuti paitwe nhaurirano pakati pavaMunangagwa navaChamisa. Zvinoreva kuti SADC
haisi nyaya yekuda kana kusada kwavo. Nyika inoyi haisi muhumwe memunhu. Nyaya yenhaurirano yenyika inofanira kuitika nechikonzero chokuti kune sarudzo dzakaitwa dzakaita makakatano dzisina kufamba zvakanaka. Saka kuti nyika igadzikane, panofanira kuita nhaurirano kuti vanhu vaonesane vagadzisa kuti nyika ifambire zvakanaka. Hazvinei naMutsvangwa kana naGeorge Charamba kana naChinamasa nezvavari kutaura. Vari kutaurawo vachingovaivawata zvavanoda kutaura neumbimbindoka hwavo usinei nekuti nyika iendere mberi. Nyika inoyi haisi kuzobatwa naChinamasa naGeorge Charamba naChristopher Mutsvangwa kuti iendere mberi. Nyika inoyi ichaenderera mberi. SADC iri kuti vanhu ngavataurirane. SADC nenhumwa dzayo dziri kuya munyika. Pane zvakawanda zviri kuitika munyika. Vana veZimbabwe ngavarambe vakabatsirira panhau yekuti nyika inofanira kuti iendere mberi, vasiyane nekuwawata kwana Mutsvangwa vachifarungotaura zvisinei nekuti nyika yezimba kuenderere.
Mataura kuti SADC ine nhumwa dzayo dziri kuya munyika, pane zvimwe zvamungatiudzawo zvakati wandei kupfuura ipapo?
Handina zvimwe zvandingakuudzai zvinopfuura ipapo kunze kwokungotaura kuti pane urongo hwakakura hutori pakuti nyika ienderere mberi. Panofanira kuti paite nhaurirano, panofanira kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya yesarudzo dzisina kufamba zvakanaka inofanira kuti igadziriswe. Vanhu ngavasateerera Mutsvangwa, vanhu ngavasateerera Charamba, vanhu ngavasateerera Chinamasa. Vanhu vatatu ava nevamwe vavo havanei nekufambidzana mumbefambira mberi kwenyika inoyi, ende zvavanotaura hazvinei nenyika inoyi. Havasiriwo vatongi venyika inoyi. Nyika inoyi haisi muhomwe dzavo.
Totitarisa zvishomanana panyaya yemarecalls apa, yakamira sei vaMukwananzi?
Marecalls ari kuitwa ese haasi pamutemo, hafanonga akaitwa. Ndofunga tataura tichataura, ticharamba tichitaura nyaya iyoyo. Takataura tikaudza nyika kuti chapangu haasi nhengo yemusangano wedu. Hatina chigaro chekuti Secretary General mumusangano wedu. Zvaari kuita achishanda neZANU-PF hazvinei neCCC. Zvinofanira kuti zvimiswe zvipere. Izvozvizvi pari kubudiswa $5 million ichienda kunoita sarudzo dzavasingafaniri kuitwa, achinoti ma-by-elections. Asi hurumende haina bhajeti yekudhira nenyaya yekorera yapedza vanhu munyika. Ingava nyika yakaita sei yakadaro, vangava vatungamiriri vakaita sei, wakambashire kazi mshakata rishende randeli saka siri kutisisu vana wakone wakutonga nyika inoe avasi vaka kona kutonga nyika avanda kanya nevanu vanu fara wati vachi niswa wakuenda padivi vana me Zimbabwe baka zirishinika nyika yende bedi
avo vange vari mutauriro webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata vachavangu navamutsvangwa asi mapepa nawo anoti vamutsvangwa nevamwe vavo vanonzi vari kurambidza kuti vamunangagwa vaiti hurukuro navachamisa Masangano mazhinji akaongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe kusanganisa sangano rakatumwawo neSADC akazivisa kuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka ukuwo nyika dzakaita seBritain nedzeEuropean Union dzakashorawo mabatirwo akaitwa sarudzo idzi pakupera kwesvondo sangano remuAmerica reCouncil on Foreign Relations rakashora SADC mukutadza kwayo kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muZimbabwe zvikuru zviri kukonzera kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira munyaya iyi mushure mokuyambirwa nemasangano mazhinji imwe nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Edima Hembe vanoti SADC inofanirwa kunyara nezva zvairi kuita vachiti sangano iri ranga richifanirwa kuva ratora imwe nhano uye kuzivisa vanhu veZimbabwe kuti rinoda kuitei pamusoro penyaya iyi
Ewawe ndiye ndinobvumirana nevava veCouncil on Foreign Relations vokuAmerica vanoti iwo SADC inogona kudero yakatokona kutora mukana weripoti yakanyorwa neSADC Election Observer Mission yaiti pane zvimwe zvinhu zvakaitwa pasarudzo zvisingaenderani neConstitution yeZimbabwe zvisingaenderani neElectoral Act yeZimbabwe uye zvisingaenderani nemaguidelines saka zvinoita sokuti SADC inongoti iyo they noted the report kuruva kuti noted mushona ndeya kuti vanongoti report takariona asi kungoriona kwavakaita havana kuzotaurira vanhu kana ive veZimbabwe vacho kana kuti izvozvi vanoita vemapepa nhau kuti vazive kuti kana vachiti noted vanoreva kuti zvozodini saka ndo zvimwe zvindiri kuona zvinoita dzimwe nyika dzakaita seAmerica nevamwe vavo kuti ko SADC vanongoti tariona havasina kuzotiudza kuti savachadii nokuona pavaita
saka zviri kuitwa neSADC izvi zvinoonekwa sei Dr. Mahembe vanhu vangafunga kuti SADC inofungei apa
izvozvo zvinoita kuti SADC yadzokera kubashure bhijana nokuti kana dei kuri kuti ripoti ranga richiti sarudzo zvakaitwa zvemazvo kuti tazviona zvinoreva kuti zvine zvakanaka saka kana ripoti richiti zvazvina kuitwa nemazvo SADC ichiti tazviona zvinorevei saka ndoona kuti ipapo ndo panenge pari kuita sekusabuda pachena ipapo kuti maonero angu dei kuri kuti SADC ichiti tazviona asi tinoona sekuti zvinogona kugadzirwa sezvizvi zvinoita kuti vanhu vazive kuti chii chaitika pamberi kunoenda
chii chakatarisirwa nevanhu vemuZimbabwe Dr. Mahembe uye chinganakira Zimbabwe ndechipi apa
chinenge chakangotarisirwa nevanhu vekuZimbabwe zvinhu zviviri kuti SADC inogona kuti tazviona kuti ripoti yedu yeSADC iri kuti election haina kuitwa zvakanaka saka kuti tigadziriswe ngazvidai zvingangonakira Zimbabwe panguva ino maonero angu zvangu ndezvekuti dei kuri kuti SADC yachiti nokuti maelections awa haana kuita zvakanaka and zvagara zvinogara zvinetsana muZimbabwe pese pese vanoita maelections panoita makakatanwa vahwina vanenge vachizotivo hata kumayana nezvinhutega varuza vachiti chitai zvichingoita zvomakakatanwa nguva nenguva saka ndoda kuti SADC dei vachimboita nguva yekuti ngatimbogara pasi maZimbabweans tione kuti chiri kukunesa ichi kubva ipapo vanogona kuzosvika panguva yekuti vanhu vanowirirana kuti kutadii kuita kuda hurumende mubatanidzwa here kuda National Transition Authority kana kungoti izvi zvegona kuramba zvakadaro hazvo asi pachionekwa kuti vari kutonga nevanenge vari mumasimba nevamwe vanopikisa kana kuti maalternative vawane kushanda zvakanaka
Namo iripo ndeyei Dr. Mahembe. Dambudziko guru riripo apa nderei.
Namo iripo ndekuti kukukizana kupanyanya kuita zvekuzvita zvikara kuti vamwe vanhu vanhu voshaikwa mudzimba dzavo vamwe vozomuka vakafa zvina tsarukano. Saka kukukizana ikoko kuti hakuna zvinonzi now tine legitimate government inoremekedza upenyu hwevanhu, legitimate government inoremekedza kubudirira kwenyika, legitimate government inoti ngatibatane tishande tese. Hakuna zvakadaro. Ndo pane nyaya ipapo kuti makwikwi wavo kuti uramba muchingokukwidzana muchingokukwidzana mozovaka nyika rini. Ndoona kuti sadzake ikagadza vanhu pasi kuti imi muri kupedza nguva muchirwidzana, vakai nyika yedu, garai pasi, shandai mese panokwanisika. Ndiona kuti ndo zvinomwe zvinoita kuti nyika yedu ibudirire.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Eddie Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotyira kuti matare edzimhosva ava kutongwa nevamwe vanhu sezvo imwe mitengo yave kuturwa isisingaenderani nezvinotarisirwa kubva mumagwaro emitemo. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti kunyangwe mapurisa haachakwanisa kuita basa ravo akasununguka. VaMandinde vanoti sangano ravo rakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekugarisa vanhu mujeri vasingapihwi mukana wekubisa mari yechibatiso, vachiti munhu wese ane kodzero yekupihwa mukana uyu.
Vahwandise sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum takaburisa chinyorwa chinonzi Trial by Pretrial Incarceration, Detention Without Trial and Delayed Trials in Zimbabwe 2020-2023. Muchinyorwa chedu ichi tinotarisa nezvekutongwa kwevanhu vasati vatongwa vachigara muusungwa kunge vanhu vanenge vatongwa vachitambudzwa vari muusungwa. Tinotarisa zvikuru avo vanhu vanogara muusungwa vasina kutongwa, avo vane nyaya dzinoramba dzichingoendeswa kumberi, atinoti madelayed trials, kubva zvakaitika munguva ya2020 kusvika munguva ya2023. Muchinyorwa ichochi tinoongorora bumbiro redu remutemo. Bumbiro redu remutemo rinopa munhu 48 hours dzekuti anga anogara ari muusungwa ari kumapurisa. Kuti kana 48 hours dzichinge dzapfuura, munhu iyeye anenge achitarisirwa kuti anga achienda pamberi pedare, apo anenge achinokumbira kuti abvise mari yechibatiso, mari yebheo. Mutemo wedu zvakare nokusanangura kwatirikuita muchinyorwa chedu unotaura iwo pachena kuti bheo iraiti ikodzero yemunhu.
Ndepapi panonyimwa munhu bheo, vaMandinde?
Munhu anonyimwa bheo chete kana paine zvikonzero zvinobatika pamutemo kuti munhu anga achinyimwa bheo. Toti saka zvitarisa pachirungu ndo anonzi aya is there compelling reasons as to why bail should not be granted. Chinyorwa chedu chinotsanangura kuti macompelling reasons ndo anenge akaita sei anozoita kuti munhu ange achinyemwa kubvisa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi chinyorwa chedu chinoenderera mberi zvakare chichitsanangura kushandiswa kuri kuita mutemo iwowu, zvikuru kuranga avo vanopfisa hurumende vanonzi vamapolitical opposition parties. Achiitisezvo tichatora chinyorwa chedu kubva mugore ra2020 tinotaura nyaya dzinosanganisa zvana Honorable Joana Mamumbe, Netai Marova naCecilia Chimbiri, avo vakasungwa mugore irori vakagara muusungwa nenyaya yekuti vanonzi vakanga vanyepa kuti vatapwa. Asi takazoona mushure manje manje dare redzimhosva richitaura kuti aiwa havana kunge vanyepa.
Vamwe vari mugwaro renyu vane nyaya dzamuri kuongorora ndevanani?
Tinotaura zvakare muchinyorwa chedu nyaya yekusungwa kwavahopo uchingono muna 2020 navajacob ngaruvhume panguva imwe chete iyoyo. Tinotaona nyaya yekusungwa kwavagodfrey kurauone. tikuona zvakare nyaya yekusungwa muna September 2020 kwavatakudzwa ngazi ore avakanga vari Zimbabwe National Students Union. Tinoona tikotaura zvakare nezvinyaya yavo yanga Soni Matete vaPrince Gora avo vakanga vari vana vechikoro vanotongerwa nyaya yekunzi vanenge vakaita non-kidnapping and participating in public gathering with intent to promote public violence and the breach of peace. Pamunga muchiruku yoka nyaya yakanesa mazuva aya yeimwe car service dealer uyo anonzi akanga ari involved mukutapwa kwevanhu. Tinoongorora kusungwa kwava mafumi avo vakagara kwenguva yakareba chose muusungwa kubva muna November 2020 kusvika neimwe nguva muna 2021 vaAlan Moyo, umwe avo vatinotarisa panguva iyoyo. Asi tinoramba tichienderera mberi tichitarisa over a long period of time kusvika patinosvika muna 2023. Asi tichisvikisa tasvika muna 2023 tinotodarika nemuna 2022 matinoona vanhu vanosangana sanganisa ana Job Sikala avo vadai kugara munhasi vachirimo muusungwa ihwohwo, ana Honorable Godfrey Stole. Nyaya patakaita dzatinoona dzeavo vanenge vachinzi vari kutsigira bato rinopikisa kubva riri MDC kusvika izvozvizvi kwavane iyo inonzi CCC. Tinozozvikombeya zvakare nezvatinoona kune zvinenge zvichiitika kuri kunze vanhu vanenge vasungwa vachinzi ndeve ZANU-PF. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachinzi ZANU-PF vasungwa kuti havanyanyogarisa muusungwa unless kana vaiizvo vavanenge vakaita zvinenge zvichinzi maybe vari kutorangwawo zvavo nemapato. Tinoongorora kusungwa kwevanhu vakaita kungana Henrietta Mshwana avakambonozvigarei asi akazoona vachingobuda vachipiwa bheu. Izvo zvichinyorwa chedu chabuda ndichisina kuzoongorora mutongo wavo uyo wavapiwa uyo uri kushamisa vazhinji izvozvo kuti zvafamba sei kuti mutongo ubude wakadaro.
Ava vanga vari vakafanira bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Muzare Shaines Palacios weku Nicaragua ndiye akatora mukombe wa 2023 Miss Universe Nezuro makwikwi awa aitiwa mugudare San Salvador munyika ye El Salvador. Asi mukuru weZim Expo USA uye vari murongi we Miss Zimbabwe USA chapter vaAnesu Manjengwa vanoti pane zvinhu zvizhinji zvavanoti hazvina kuitwa zvakanaka pamakwikwi egore rino awa.
Tinofunga kuti Brooke managed to represent Zimbabwe zvakanaka ngemwazvo, asi tinofunga kuti vanhu veMiss Universe vane madiro evanoita kana kuti maitiro evanoita asingafanani nevanhu vezhinji wenyika. Munoona kuti nhasi paitwa top 10 panga paine 7 maLatinas and a Latina one, and wrong with Latina country. Tinofunga kuti zvimwe takakwanisa kuita isusu vekuZimbabwe kana kuti vekuAfrica tikawana mukana wekuita yedu miZimbabwe vangafunga sei kana kuti vangaona sei kuti takakwana kuita 7 out of 10 vanhu vatema vachiwina Miss Universe yacho.
Zvimwe zvamakaona zvisina kukufadzai ndezvipi vaManjengwa?
Maona kuti even some of the questions that were being asked, they were very neutral, but at that time panga pasina vanhu vatema vekuAfrica vaikwanisa kupindura mhinduro inofadza vazhinji nekuti vanga vabiswa kare. Saka ivo kuisa kwaisa vanhu vavo 7 out of the top 10 kuti vakone kurepresent a top 10 competition, even though vana Brooke vanga vari nyanzvi neshasha nevana Miss Namibia vana vamwe vese vekuAfrica vanga vari mutop 10, vana Miss South Africa nevatema vekuIreland vanga varimo, ndaona senikezvaka zvisina kukodzera kuti vanga vabiswa so early in the competition kuti vakasvika pakushaina pakupera kwecompetition.
Saka va manjengwa muri kuti makwiku awa haana kupatwa zvakanaka here uye sei muchifunga izvi?
It is just a warning, a message to us that if we do not get a chance, you create the hope at international stage, you go host our Iwaya Kuno Kweduku Africa. I think that one Sukuzo is someone who is a Pambere Kuti, two and a Kuti, one Loganaka, and give up. Munozia Kuti Kugar Nakugar, Malatina, Manokwanza Kunga, do I not go win a chete chete. Gore ne gore, maybe every other year, kuna wina mulatina. Saka wadu kuti geza funga zedu, kuti tufunga kuti iwa wadiwa nwaganaka pasirose.
Wawanga wari mkuru we Zim Expo USA, uye wari murongi wa Miss Zimbabwe USA chapter, wa Anisu Manjengwa wari parunare ne Studio 7. Chombo tarisa zviruma pepa nao anasi. Komiti ye Chamber of Mines of Zimbabwe inoti ishanyazo tarisisa makambani emigodi nechinangwa chokudzikisa uwandu hwetsaona dziri kuitika mumigodi ichiti vanhu zana nevatanhatu vakafa mutsaona dzemigodi mumwedzi mitanhatu pakati pandira nachikunguru gore rino. Munewsday makare mamea echikadi akasarudzwa pasarudzo dzapfuura asi vakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori webato retripc vasengeso chavangu vanoti vacharwisa kudzokera pazvinzvimbo zvavo. Mutare, Masvingo neAirport dzakasarudza vechidzimai kuti vave mamea. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ko vasudo 7 4 vawande nevamwe venyu kunogurina nechaizvo ngatikumbira vanhu vari Cape Town vaende apo panodzidza mwana vachabangu vamudzingi abve muno muSouth Africa aende kuZimbabwe kuna baba vake pano ngavaendeko kune mwana vachabangu chabangu uri kurwadzisa chaizvo vanhu vari kufa nokuda kwachengezo chabangu. Chengezo chabangu hokoyo tiri kuuyako tanga nemwana wako ari muno muSouth Africa.
Studio 7 masvera sei ndiroda kutaura pana uyo murume anonzi Farai Marapira ngaataure mashoko aanoziva rwendo runo ari vhiki rinopisa anochiona chete chigunu mudenga pasi nechibhakera hande na nero famba na ramba wakadzana
masira sei pa studio na iye anozviti chabangu iye zvine zvaanozviti member yeFCC chiri kumutadzisa kuti aende kunobata maoko pana members ake ari kufa asi ndiye achiita mariko otobuda wetenda kunze kwenyika iwo vari kune kunze kwenyika koko aiwa tinoti dzingai chababa vangu ikoko ngaadzoke munyika yababa vake vamunangagwa muno muZimbabwe anogotiza achinje ngaanofanira kunge achigara muno achiona maitikiro azvikuita iye ndiye ari kukonzeresa zvinhu zvisina nebasa rese vanhu vanoti hanzi ngavaite mabielections munoita mabielections muchitambisa mari zvipatara chaizvo hamuna kana mari masoja mapurisa havana kana mari asi kuti mutore mari idzodzo mupe vashandi venyu hamudiki asi kutora muchiita mari idzodzo kudzvaririri mabelishes asina kana nebasa rese aiwo ndiva makaita inini ndii makatokonzeresa kuti zviite mabielections akadaro iye hatitarisiri zvakadaro munyika ine yeZimbabwe tinonzwa kurwadziwa.
ZANPF yagara haibvume kunyange ikatata zvinhu zvakaita nokuti inenge ichiti yakachenjera asi iyo ndo inenge ino masoja nemapurisa uye vasori saka inoshandisa vasori vaende kutsutsa vatungamiri vebato rinofikisa vetriple c. Handizivi kuti kutsurwa kwamunamba muzvi hurumende ngaive ngaiti kunosvike pi vanhu vachiurayiwa sezvozvakaitwana naitai dzamari nasitaurayirwa ava penyu ava aionarebondo mumandaro
pastudio 7 pastudio 7 mamukasei mamukasei mose vapo yei nai vamunangagwa vamunangagwa please tokumbirawo mubve kanhu vedu we tiwanewo vamwe vanogona kutichinjirawo nyikawo tiwanewo vamwe vanogona kutichinjirawo nyikawo kuno kwatiri kusouth africa nguva dzatiri kutanga basa dzidzo nguva dzamunotanga imi kuzimbabwe iko saka tiri kutambura tirikutambura tihwirewo tsitsi tihwirewo tsitsi veduwe moita senge musina kubereka sei moita senge musina kubereka sei taiitai mwoyo wevanhu vakabereka ini
ndida kumbobvunzawo ndine mubvunzo inini kundinetsa pavana vezanupiefa vanhu vezanupiefa zvinhu zvose zvose vanongorara iyezvi pana vasai apa ari kutaura kuti hatizvii takauraya nyaya dzose zvose zvino vanongonzi adaption vanoramba vachingoti hatizvii saka ndivanani vanhu ava gava ndivanani koyo vanhu vacho ngavasunge pationi ngavavasungeka kana vasiri ivo ngavachiita kuti hurumende yacho iyoyo yavakakepcha iyo masoidhero nemapurisa izvo ngavachisunga vanhu vacho because ndovakakepcha kazvose andivandirazve zviri mumaoko mavo saka kuriva nemhondi dzo dziri mumaoko mavo ivo ndivari kudzituma mhondi dzidziuraye vanhu izvizvo totishandisa isu kuti uri hurumende yerudzii iyi hurumende yerudzii inotarisa kudivi kuti ava ndivebuda muimba yakati kutsigira bato raunoda haisi mhosva nemunhu ane kodzero yekuti atsigire bato raanoda mapato mangani ari munyika yezimbabwe mapato mangani achangoti takarasima necc why
makadiko pastudio izvo zvinotyisa mutongo uri kupiwa vanhu vaba goridhe neaba dhiziri imi munoona mutongo wachona wakaringana here mutongo wedhiziri negoridhe 12,000 munaba dhiziri 5,000 munaba goridhe kana majaji acho iwayo aiwa hamuchazivi zvamakuita majaji imi munotonga zvakazvisina kunaka zvisina kunaka imi majaji imi
zviri kuitika munyika medu mu zvinotirwadza zviri kuitika munyika medu mu ko kana makahwina munofondere vanhu munongoshandisa kamethodhi yenyu yekuhwina iyoyo yamunongoita kayekubira iyo pane kuponda anhu shuwashuwa mukapondera anhu zvisina kana nebasa rese izvi kuita zvekuti unorarama panyika nekusingaperi mwari havadhakwe mwari havadhakwe vanofanira kuzviziva izvozvozvo kuti aiwa mwari vanenge vachiona sezvamunenge muchiita imimi munenge muchitumwa kunoponda anhu muchitumwa kuponda anhu imimi mwari vanenge vachizviona sezvinenge zvichiitika izvozvo ndatenda
studio 7 uri kubvunzirei vamabasa vanenge vakadhagwa unoziva zvinorwadza zvinonyangadza maningi zvaanoita munhu murumunhu anotaura kunga ndiye mwari chai chaio echinyatsoziva kuti zvaari kutaura izvi ndezvekunyepa munomuisirei papamba norwadza vamavhaza ava amuonere kuti havanyari avo zvinhu zvine umbo matrikiti akatorwa akarova ngadzore uyu akaonekwa anozikanwa musaidhi ari pasendirari but vanongoramba hatizvisi muno vabvunzirei ko paredhio pachiro ndeda kungosiyana nawo vandiri kwadza vandibhowa
sezvo ngu yedu yapera totasara zvanga zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika hatisi pakati pana vakris muchangwa navageorge charamba asi pakati pevanhu vose vezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande nenhau dzeisindepele